Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Mahaniro akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 30, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC nereCCC. Zesa yovimbisa varimi magetsi kutanga mangwana. Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora nereCCC rinotungamirwa nava Nelson Chamisa vachirwira ofisi yebato mudunhu reMashonaland West. Mapurisa anga akapakatira zvombo atozodaidzwa kuti amise mhirizhonga akatomboridzira pfuti mudenga. Vamonzora vange varipo vachida kuita musangano nevatsigiri vavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Kaka kana muna abuda pa musha abude ni musha wese kana utukubida ni NADS. Kana yu wafungu watu wakuta sabuku, awurambu awabu wakisa sabuku haripo. Kaka property iliku chino indeyedi, property iliku bulawe indeyedi. Kaka isi ina kuta msanga nupaya ndi kubwa kole wakuma na itinga abuwati 10. Wakati iba ipa property ndi ACCC. Batitana kubunza kuti property ino kweza ya ACCC, sayi ni kuti ACCC ini gure ya fomo. Lazi mapepa zi ensi arimu wakume MDC. Mapepa zi ese ari kwa sawa ya general kwese mkenda kumateke ujizi ma properties alipo ni MDC. Kaka wakuma na awasa nao kata matukutu kwa hivyo mtanga waki disrupt a meeting. Kaka mapulisa ndogo bazo uya ndogo bazo wa dispesa ndogo zila putimdenga. Duma virawas to ita ipapa.
Asi iyo waruguti nyayai ichiri pamberi pe matare wa damba nekudaro wanga wachiti wa uya wanga wasina mapepa kakwana.
Kana inyayari pamberi kwa matare kwa una. Kana mchiti mapipa atina akakwana, ini takabuli sama pepazi, ese, ingwari defense ya wargu ngoonza, pamperi pedari, inya ye nandu ya wargu taura. Iwa wano za wadi mapropati za asa au, wano za wadi mapropati za NDC. Izu kini mapipazi, ese, chakenda wakoti, zili lofu, kutu wadi bise zili lofu. Iwa wargu namba kubwa zili lofu. Saka towa itase, tochi ema.
Koza wargu tuwa wano ve MDC ndoba uya vai ni marori ni matombo.
Tinogoyasei ne marori nematombo yevatosvika pakati pemeeting ati masiki has been now mavideo tinaw kana ndita mukomandi rokupai idaiko the studio 7 ireyo ka ITV station tinokupai but studio 7 haisi TV station asi mapictures aitikwa arilisa pamagroups ese emareporters atingagoya nemarori nematombo iyo watosvika tiri pakati pemeeting ende mapurisa anokwanisa kuitinesa izvi nemba incharge aripo tinogoyasei iyo watosvika takagara
pane vakuvara here sekunzwawo kwamaita.
Wongu tina honorable Chururu, our member of parliament for Manicaland, wario deputy national chairperson in the Mazamai, wati ya nganema to, maishuru wakwara, nkwenye zaina hospital.
Mutawarewa Monzora, wa Lloyd Damba, wachita uravaru parunare kuchinoi. Sezvo chitema tisina divi ratakarerekera tabatawo nengo yeCCC vatawanda bvumo.
Haisi nyaya nyowani yaitika kofi. Kubva kugara nekugara chini yamunzira yagara ichida chaizvo chaizvo kuti itibhutire maofisi. Vakambotanga kuenda kumakoti zvikaramba. Iye zvino vavatohaya nemarori kuti vauye kuzoti vabvute ofisi, but vagari vechinhoyo varamba kuti no, hazvifaniri kunge zvichidaro.
Saka hapana akuwara here?
Pane vakuwara, but information yacho hatigoni kuti itaure pane pari zvino kusvika taverified number vakuvadzwa, because vaita zvekuhaya marori vachitanda matombo zvakaitisisa. Vatanga vachikora kiye pagedhi, but the situation is now under control.
Saka mapurisa apindirawo here? Zvaafamba sei?
Vatanga nyaya iyi taenda tikanoripota kupolisi tikavanotify kuti ndo zviripo paground. Saka tavanotifya kudaro iyo vekwamunzura vacho vanga vasina pepa wiki yavakabata mumaoko inojustifya kuti sei vari kuda kuuya paofisi. Saka isisu chataita isusu kuramba kuteerera zvavangaitaura, because vanga vasina basis or even mvumo yacho yekuti vangasvike paofisi. Pakaitika zvesei zvitaripota kudaro, mapurisa anga asati asvika pasini kuti vaone kuti chii chaitika. Saka tichiri kupesuwa nyaya yacho nayoyi kuti titore malegal channels akaringana kubudikidza nezvaitika.
Asi ndiani chaiye muridzi wehofisi vabvumo?
Iyi nyaya ichiri kumakoti sekuziva kwenyu. Saka zvinotinetsei kuti nditaure pano pamhepo kuti mahofisi ndiani, because inyaya ichiri kumakoti, chiri kuongororwa nemakoti yakapiwa judgment ikaitwa communicate, but hatisati takukwanisa kuti titsanangure kuti ofisi iyi ndeyani. But chiripo ndechekuti vagari vechinhoyo vanoziva kuti muzinda weCCC ndokwatinoitira misangano yedu ikoko. Hapana aizvisikinika, hapana asingazvizive izvozvo. Kutouya kwavo pakati peusiku vachida kutsvaya kumenedzera zvinoratidza kuti vanotoziva kuti vanofanira kunge varipo ndeavo. Taipanga pari pavo vanhu pekuti vangadai vachigara ipapo, but pane malegal channels akaitikwa nemaexplanation akaitikwa nezvakazotsiridzirwa kubudikidza nekuti tizoramba tiri paofisi ipa.
Saka kurwisana uku kwaitika kumanguva?
Kurwisana kwatanga kumakuseni zvekuma10. Vambotiuyai vauya kudaro ndobva vadzokera, ndobva vamboenda kupolisi, ndobva vamhanya. Then vazoti payapaya kumaafter call ndobva vazouya manje vakawanda nemarori vachirwisa vanhu vanga vari paofisi ipapo.
Nhengo yeCCC vatawanda bvumo vachitaura vari parunare muchinoi. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, kana kuti ZICFU, amai maiwe PGT, vanoti kutanga mangwana hurumende yavimbisa kuti ichange ichiwanisa varimi vegorosi magetsi uye mvura. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti Zimbabwe gore rino yange ichida kurima gorosi rinosvika mametric tons zviuru mazana mana nemasere, kana kuti 408 metric tons, kudarika zviuru mazana matatu nemakumi masere akarimwa gore rapera, kana kuti 380,000 metric tons. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata amai GT kuti tinzwe zvisere.
Tinangoti magetsi anenge aimprove sekupromiswa kwatakaitwa nevezesa kuti magetsi achange ariko kubva musi wa1, asi tinoona kubva patakaita meeting zvonga akapera tina penseki Dr. Basera, magetsi aakutombowanikwawo unotomboitawo kana mazuva mairi matatu asina kudzima. Saka paane improvement yakati kurei kudarika zvazvanga zviri, nekuti magetsi anga akungowanikwa usiku chete, dzimwe nguva unoawana kuma10 kusvikawo kuma4-5 AM anenge adzima. But iko zvino akuita nemazuva kuti mamazuva vanombodzimana mazuva unoawana unogona kusvikira nawo mugorara aripo.
Saka musangano uyu wanga uri webazi rezvekurima nevezesa vacho nevatungamiri vevarimi?
Musangano uyu wakanga uri weministry yeagriculture nevanorimisa varimisi, tingati yeagritech. And then kwozoita vamiririri vevarimi mafarmers union namafamasi vatanga varipo zvekare pamusangano uyu. Vanomiriro zinwa nevanomirira magidi vezesa vakanga varipo. Saka wakanga uri musangano wakaita kuti pave nekutaurirana kunoita kuti tione kuti kurima kunorimika uiti zvisina kuti magetsi anodzima uye mvura inge iripo. Tikatarisawo vezino vakanga vachitaurawo kuti madhamu mazhinji akanga akazara, saka mvura iriko yakakwana yekuti varimi vadiridzire. Vezesawo vakaimbisa kuti magetsi achange ariko.
Ko panyaya yezvikwanisiro makwanisa kuzviwanawo here? Uye takanzwawo ivo vabhasira vachiti pane matrakita akaiswa kumatunhu ose kuti varimi vatange kurima.
Hongu matrakita aripo, dambudziko nderekuti vakanga vachichaja vanohaisa matractors vanga vachichaja namaesolas chete, vasingatarisiwo kuti murimi anga achiwanawo maRTGS iri mari yomumwe.
Mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwe PGT, vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mambo Charles vechitatu vari kugadzwa svondo rino vanonzi vari kuda kuratidza kuti vanokwanisa kubatanidza marudzi nezvitendero zvose pasi rino, sezvo vakoka vakuru vemakereke echibhudha, Hindu, maJu, maMuslim, maSikh nemamwe. Mabhishopu echidzimai anenge aripo kekutanga. Muzuva ravo rechitatu nerekupedzisira vari muHungary, uko vari kushanya, Pope Francis nhasi vatungamira urongwa hwemas muBudapest, uye panga paine zviuru nezviuru zvevanhu kusanganisirawo mutungamiri wenyika iyi amai Katalin Novak nemutungamiri wehurumende vaVictor Orban. Pope vakurudzira vanhu kuti vabatane. Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma.
Mashing goods from YPTZ to Tungamira Ubukare Chibikirmanzi Young People's Program Zimbabwe Youth Association.
Right, mungatudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino kusimudzira vechidiki?
Tine urongwa hwatakauya nawo sevechidiki, tikavhura maprogram yatiri kuti macommercial youth centers, anova iyo iprogramu yatiri kupa pekushandira kune vechidiki vachangotanga kupinda mumabhizimusi. Iko zvino vazhinji vacho vanenge vasina makambani akarejestwa, vazhinji vacho vanenge vasina even kutora any action or formalization mabhizinesi avari kuita. Saka zvatinovaita, tinovapa mukana wekuti vapilot maproject avo mumafacilities edu atinawo. kana vapilota tinovapa mukana yefoabout 2 months vachita pilot yavo. After 3 months isusu nebumbiro reZimbabwe Youth Council inova iyo iti parent organization kwatiri, vane urongwa hwakaita necompanies yekubetsera vechidiki kuregister macompanies zviri chipa under the presidential mandate yakainitiatwa nguva yelockdown. Saka nenhasi ichiri kurana uye tine vechidiki vatiri kuassista kuregister macompanies after tambovaisa pamapilot kuti tione mabenefits avo ari viable kusvika pati. Saka ndo urongwa watiri kumhanya nawo zviriko zvino sevechidiki.
Mungatiudza kuti muri kubatsira vechidiki vakawanda zvakadii?
Vechidiki vakati wandei vaakupfuura more than 50 right now vakatakwanisa kuregister maorganizations avo. Right now they are functioning very well. They vajuri vacho takatova release kuti vane mabusinesses ariwo established. Saka vaakukwanisa kumirawo vega even kune mamwe maprivate institutes anenge vachishanda navo. Saka ya tiri kuita zvinodadisa zvisingaiti kuarea iyoyo. Inova iyo chinhu one chatakaona munyika medu chisiri kukonzidwa. Vechidiki vazhinji tiri kusangana nedambudziko rekuti yes, Zimbabwe it's open for business, but we are not accessing my facilities to a business right. Besides the issue of capital, because some of us my capital to now, but kuti uzotanga kuita business racho kuti uwane facility unokwanisa kuaccommodate, that's where the challenge is coming from. Saka isu sevechidiki takabva tagara pasi tikati hano semayoung entrepreneurs zvatingaita panapa ngatichisiye musoro pangu tochitsvaga mafacilities isusu since tinenge tine bumbiro rechidiki rine mapepa akakwana totsvaga mafacilities atina chibato nedza mayoung entrepreneurs ese who are coming in into business, then we assist them from grassroots vosimuka tichienda navo kusvikira vakura mubusiness.
Mati makabatsira vamwe angade kusvika kumakumi mashanu kana kuti 50 mungape here muenzaniso wevamwe vamungati vari kuita zviri nani?
Okay, tine imwe mienzaniso yatinayo seizvezvi pane boka revechidiki rinonzi Zimbabwe Grant vanoita zvemodeling. I think they have hosted more than 5 events now, national events. We have got the girls vanoita macosmetics and beauty. We've got vari kuita magraphic designing, programming. Ndakwanisa zvekuvamishona vese nemazita asi ya tine vakati kuti
totarisawo kuti zvamuri kutaura izvi zvinoda unyanzvi hwepamusoro. Saka munoita sei kudzidzisa vanhu ava? Munombodaidzawo vamwe vane mabhizimisi here kana kuti mungatsanangurira kuti zvinofamba sei?
Chatinoita tinoronga maprograms atinobedza mamwe maorganization mabank nemamwe maprivate companies vatinochiunganidza votibetsera kudzidzisa kune vechidiki vedu from kubva maentrepreneurship skills, mabusiness management, mafinancial inclusion. We've got those guys vatinenge tichiinvite the likes of wana youth and power bank, wana women's bank, we've got wana old mutual, we've got maprivate companies, wana first mutual vachiri kushanda navo kuti vabetsere kunecha vechidiki yedu patinenge tichivadao panyidi yavo.
Asi nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi zviri nyore here kuti munhu aakwanise kuti anyatsotange bhizinesi?
Inini chandinotenda ndechekuti zvinhu hazvinombobvira zvaita nyore kubva zuva rekutanga. Asi iwe munhu ndiwonotoita kuti zvinhu zvive nyore.
Vanenge vachida kuonai kana kuti kutaura nemi vaine pfungwa dzekutangawo mabhizimisi kana kubatsirwa, vanokubata ipapi?
Right, vanoda kutibata, vanogona kutibata panhamba dzedu dzinotidzo 0774 099 571, kana kuti vanogona kutumira email paemail yedu inoti yppzimbabwe@gmail.com.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai,
maita zvakanaka. Aiwa, tinokutendai mukoma Tinashe. Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesi simba rangu
simba rangu yesi simba rangu munodi pasi
kana ndakaneta
manera kanaka vatereri ndini kanonoka wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi ndinoda kungopa vatereri mukana wekupa pfungwa dzavo pane dzimwe nyaya dzatakanzwa dzichitsanangurwa pachirongwa chino tiri kutaura nani uye muri kupi
masure sei baba tanonoka netimu yese studio 7 ini ndiri tanaka Dr. Rimarari.
Mashoko enyu nde api akanangana nenyaya ipi?
Nyaya yongochani ya makomenti ayi babata nonoka. Handifungi kuti inyaya yemweya chete kana kuti inyaya inokonzwa naSatan chete. Ini ndinoiona senyaya inonyanya kukonzereswa neprimary socialization inosangana nemwana anozoita ongochani. Vana ava vanozonzi varikuita vanozoita ongochani ava. Vanhu vekuti makavatarisa mukukura kwavo vanenge vakakura. Sekuti tegeture mwana mkumana. Anenge akakura muenvironment yakazara vasikana. Iye okura achifungudzira kuti iye musikana. Zvinova izvo zvinozokonzisa kuti azoita chi ngochani kana azokura. Naizvozvo vana vana vakomana vanokura vachipiwa zvidhori nevabereki vavo vachifungidzira kuti vakutedzera chirungu kana kuti chingezi. Izvi zvinokonzisa futi kuti pavanozokura vakure vasingazivi gender role yavo.
Chii chamunoda kuti chiitwe? Chii chamunokurudzira?
Ndinoda kukurudzira baba tanonoka kuti musanyanye nevanhu vese makereke musanyanye vatenye ngochani senyaya imwe china kana chida kuti zvikurira senyika yeZimbabwe. Asi tibatiwo senyaya psychological issue. Tiraipata tichidaro ndinofunga kuti tingaikuriri nyaya yongochani kuti ongochani hauiti wakaipa. Unopesana netsika nemagariro edu. Sevani watema, natenda zvangu.
Tino tenda zvikuru nemashoko ako tanaka. Tochenda kune umwe zvemutereri. Tiri kutaura nani uye muri kupi?
Ndini munyarazi kugweru kwachundura.
Munoda kutaura pamusoro penyaya ipi? Taura henyu tinzwe.
Ndoda kutaurawo takanangana nomubvudzi wangu vanhu vemachechi vanotiwa kuchatisa. Varume nomurume vachiroorana, vachitarisa mukadzi nemukadzi vachiroorana. Vanhu vaya zvevozotanga kutopuwa kodzero yokuva married couple, vobva puwa kodzero yekuadopta vana.
Chii chinokunetsai panyaya iyi nai mukoma munyaradzi?
Pavana papapa, hamuoni were vemachechi mafundisi kuti munenge muchikora kodzero dzevana, hamunaadoptava. Uye nyika iyo saizvoonewo here kuti vana ava vanovharirwa muenvironment inoitwa chingochani. Pinzwa pfungwa dzechingochani kuti chakanaka musoro mavo vari vaduku vavana vanokura vachigamuchira nekunzwisa chingochani zvabva mumusha mavanenge varerwa zvokanganisazve mafungiro evana ivava. Ndiona sokuti vafundisi apa hamupaoni here vafundisi kuti apa muri kuparashika ipapa muri kuparashika. Hongu senyika tinopota tichitarisawo kodzero dzemaminority groups, asi maminority groups achoka ari kuramba akachipepechueta humwe hunhu hwagara husi hwakashata otanga kunohupfekera kuti mupfungwa dzevana. Isu tambovanzwira tsisi sevafundisi kuti oraiti ngativabhabhatidze ngativagashire tivape zvirayiro vadye takuvapa zvekuti kodzero kunadhoputa vana. Vopfekera kuti pfungwa dzechingochani dziyamo vana vaduku vana vakuru vaduku vakura vakatokanganisika vafundisa momuri kuti udii napo apo.
Tinotenda zvikuru mashoko amukoma munyaradzi kwachundura uko. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevatereri vechirongwa chino, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda tanonoka wande uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos chatora umambo hwenhabvu hweHarare nekurova Cape United mumutambo mukuru watambirwa kuNational Sports Stadium nhasi. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri veDynamos Vari murufaro, mshure mekunge chikwata chavo charova Capes United 2-0. Ndopswe dera pedyo, nezvikwata zviri kutungamira makundano eKasolaga Premier Soccer League. Dynamos, yanga yatamba mitambo mitatu isina kukunda. Mutsigiri weDimbare vaTedius Bunu vanoti nyika yese iri kufara kuti chikwata chavanoti chenyika chakunda.
Atiedza kufara ene ivini nyika yese inobva yatofara nemadzimai edu anga nenguva asingadzizadza nenyama nhasi anoidya nekuti
Dynamos yave nemapoints gumi nerimwe chete uyezve iri pachinzvimbo chechitanhatu asi mapoints matatu chete pasi peHighlanders iyo yave kutungamira makundano aya. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatinwe Chanyara avo vabva kuBulawayo kuzona mutambowi vanoti havasi kudzokera kuBulawayo nhasi sezvo vari kupemberera sezvo mangwana vasiri kuenda kubasa.
Ndozvinhu zvinondinakidza izvozvo kana Dynamos ikahwina paCapes United vamwe vangu unozva kusununguka zvingaiti ndenge ndakomborerwa.
Highlanders yatora utungamiri hwegungano iri mushure mekurwa hwange 1-0 ndokupinda mumapoints gumi neina. Kurohwa kwayaitwa neDynamos kwasiya Capes United iri pachinzvimbo chechitatu iteverwa neFC Platinum iyo ine mutambo mangwana neHerentals National Sports Stadium. FC Platinum ikakunda mumutambo uyu inoenda pamusoro petafura asi yozosiwa neHighlanders nezvibodzwa. Asi Capes United iyo yanga iri pamusha muHarare Derby iri kunyemwerera yakananga kubhanga mushure mekunge mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa. Izvi zvaiva mushure mekunge PSL yakaramba chikumbiro cheCapes yacho kuti mutambo uyu uite madhora mashanu ndobvuma madhora matatu. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaGwanda Gombera vanoti chidzidzo kune vanga vachida kukwidza kuti zvikwata zvinowana mari yakawanda pagedhe nekubhadharisa mari shoma nekuti inokwezva chaunga.
Muzimbabwe zvinhu zvakatiome chano saka zvinenge zvinotibatsira kuti tinosapota timu pamutambo iwowo zvikuru sa tinotenda kune dangwe rePSL nezvakatora.
Asi maroverwo aitwa makepekepe ashandura mafambiro anga achiita hondo yekurwira mukombe chiratidza kuti mukombe ungangoramba kudzoka kuHarare zvekare. Asi chiri kufadza ndechekuti zvikwata zvese zvine mukurumbira Capes United, Dynamos neHighlanders zviri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe weligi uyu. Mukombe uyu uri mumaoko uyezve wanga uri mumaoko eFC Platinum kubvira muna 2017. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi. Triangle 1, Chicken Inn 1, Shesham 2, Cranbourne Bullets 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Aiwa, tinotenda zvikuru Michael nekutipa zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora nereTCCC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Zesa inonzi yavimbisa varimi vari kuda kurima gorosi kuti ichange ichitanga kuvapa magetsi anokwana kutanga mangwana. Varimi vanga vachichema chema kuti vatodzikisa ndima yavo yekurima kana kuti mahekta gore rino nekuda kwekushaya magetsi. Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos charova icho Capes United 2-0 mutambo wePremier Soccer League zvabva zvapa kuti chikwata cheHighlanders chinde pamusoro pegungano iri. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.